Mufananidzo 4. Masvingo eJericho. Joshua 5 ndima 13 kusvika Joshua 7 ndima yekutanga. Vanhu veIsraeri vakadzika misasa muKenani pedyo neguta rainzi Jericho. Ipapo Mwari akati kuna Joshua, tarira, ndaisa Jericho mumaoko ako, pamwe chete namambo waro navarume varo vehondo. Fambai mutenderere guta kamwe chete pamwe navarume vose vehondo. Muite izvi kwamazuva matanhatu. Ngapave nevaprista vanomwe vanotakura hwamanda dzenyanga dzamakondobwe pamberi peareka. Pazuva rechinomwe, fambai muchitenderera guta kanomwe vaprista vachiridza hwamanda. Kana mukazovanzwa varidza hwamanda kwenguva refu, vanhu vose vanofanira kudanidzira zvikuru. Ipapo rusvingo rweguta ruchakoromoka, vanhu vagopinda mumwe nomumwe pakanangana naye. Saka Joshua navanhu vakaita saizvozvo zvakarayirwa naMwari. Masvingo eJericho akakoromoka, vaIsraeri vakakunda vakatora guta. Mwari akaudza vaIsraeri kuti vasatora kana chinhu chipi zvacho chokupamba. Asi mumwe murume ainzi Akani haana kuteerera Mwari. Ndichakuudza nezvake muzvikamu zvinotevera.